ngumande karara dinongomera nechekure beraye tangariro tango dovata tuka kumashure kune mai vangu vai baba vangu vakasha dinongo vimbisa kuvakacha ichokwadi ya mani toda kuhuya kumusha ndokubilivisa sezvinoita vamwe vanhu dinenge ndakazviplana pandinobata mari ramba kukwana mufunge dziripo shungu dinozvishuva mai mumoyo imi mwariwe unyarepa ndiri musango asi manyepo dinozviziva kuvimbisa kuripo nai chenete pandinoibata inotosvota chikafu nesipo ndai dai mwari vane kamera maitonzwa tsitsi zvese zvandinoshuvira zvinovirira mumawishi ndoda kuuya kumusha ndokubilivhisa sezvinoita vamwe vanhu ndinenge ndakazviplana pandinobata mari ramba kukwana mufunge dziripo shungu dinozvishuva mai mumoyo imi mwariwe unyarepa ndiri musangoa kunge ndiriwe manyepo iri kushanda kuseni nemadeko dzakunge ngano hatisi paivepo dai chido iri mari ndeuyoko ndoda mama zvichiramba ma dziri shungu ama ndine bundu muwani ndoda kuuya kumusha ndokubilivhisa sezvinoita vamwe vanhu dinenge ndakazviplana pandinobata mari ramba kukwana mufunge dziripo shungu dinozvishuva mai mumoyo imi mwariwe unyarepa ndiri musango dzimwe nguva ndakarara dinongomera nechekure tangariro tsangu dzobva dzadzoka kumashure kune mai vangu vai baba vangu vakashaya dinongovimbisa kuvhakacha kubvira pai ndoda kuuya kumusha ndokubilivhisa sezvinoita vamwe vanhu dinenge ndakazviplana pandinobata mari ramba kukwana mufunge dziripo shungu dinozvishuva mai mumoyo imi mwariwe unyarepa ndiri musango asi manyepo dinozviziva kuvimbisa kuripo nai chenete pandinoibata inotosvota chikafu nesipo ndai dai mwari vane kamera maitonzwa tsitsi zvese zvandinoshuvira zvinovirira mumawishi mufunge dziripo shungu dinozvishuva mai mumoyo imi mwariwe unyarepa ndiri musango.
Stream, download and share.